Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe chamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare yoronga kugova mvura zvitevera kukundikana kwayo kuchenesa mvura inokwanira vanhu vari muguta. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muzvipatara zvichitevera gakava riripo pakati pehurumende navanachiremba. Vakawanda votarisira rubatsiro kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika sezvo vari kuomerwa neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare nhasi yazivisa kuti ichatanga kugova mvura kana kuti water rationing nekuda kwekuderera kwemvura pamwe nekuwanda kwetsvina muna Lake Chivero munotorwa mvura yeguta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare inoti yakatarisana nematambudziko akawanda mudhamu iri zvekuti ichatanga kugovera vanhu mvura mwedzi uno sezvo isakwanise kuti mugari wese muguta awane mvura. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pachigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks vapo uchabata vati mvura iri mudhamu yasviba zvakaipisisa nekuda kwetsvina inobva kuHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri. Izvo zvave kuita kuti kanzuru ishandise mari yakawanda pakuchenesa mvura iyi.
Pollution yedu iri kubva uku isto kuno ndo kune masewerage works ne other my industries are good iram into the streams zino lida into lecture nechitumiza futi inoyeko neruwa dzese dzinodira imo. Saa nekunonoka kwaita mvura mukatarisa apo it's about 3 meters 3.7 meters from the spill drop ya mvura yaitika. Saa munotoona kuti mulake muno mvura ikarega kunaya nokasika, we are going to face some challenges that are too serious.
Vatiwo tsvina iyi inokonzerwa nevanhu vanoredza hove zvisina mvumo mudhamu yave kukanganisa kanzuru pakupomba mvura. Mabharani mukuru wekanzuru injinia Osaya Chisango vati vari kukurudzira vagari kuchengetedza mvura uye kanzuru yavo ichatanga kugovera vanhu mvura kutanga mwedzi uno.
Kugova mvura kwatiutasira kuti patutsi dziri kutevera makanzura zviri pano kwatidzokachengeta nemashedules edu atinozobvumirana navo kuti tochipublisha vanhu votarisira kuti ndomapira atichange tichiita vanhu mvura. Asi saka tiutasira wewo mwedzi uno waJanuary kuti pamasondo maviri tinenge tatanga structured water rationing kana kuti kugova mvura zvakarongeka zvekuti zvivenge zvine timetable inooneka.
Vatiwo kanzuru ichavhara chigayo cheMorton Jeffrey mukupera kwesvondo kuitira kuti vabvise tsvina irimo uye izvi zvichawedzera uwandu hwemvura kubva pa360 megaliters kusvika pa450 megaliters pazuva.
Pane basa zvetoda kuti tiriitwe muleki imomo paintek paweekend ine iri kuuya. Saka chatoda kuti timbovhara plant paweekend ipapa kuti tigadzise. Tine tariro yekuti musi wemande patino musesondo manheru topedza todzosera mvura katinge tatanga svondo rinoya mvura yedu inenge yati wedzerei.
Vagari vemuHarare vanoshandisa 800 megaliters muchando ne 1200 megaliters panguva yezhizha pazuva rega rega. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nematanho ari kuda kutorwa nekanzuru ekugovera mvura vachiti zvichaita kuti vagari vabatwe nezvirwere.
Zvikonzero zvinoita kuti tisatenderana nawo chekutanga chandataura kuti mvura haina substitute kuvagari. Chechipiri, kanzuru kubva kumashure kuti akabvira kare tichivakurudzira kuti batai mudzi wenyaya musabate mashizha. idamu zikorora rusangana vagari panyaya dzemvura. Tikavazivisa sekutaura kwamaita kuti gadzirisai nyaya yekumanejwa kunoitwa macatchments, mawetlands, matoro ari kumusoro anofida muleki. Chechipiri tikati ngavagadzirise masuwa treatment plans nemaindustry ari kudira tsvina munzizi dziri kufida kuleki chero. Zvese izvozvo havana kuzviita.
Vamudzingwa vatikanzuru inofanira kutora mvura kubva kune mamwe madhamu akaita sedawendale kuitira kuti pasave newater rationing.
Ende kanzuru ngaigare yakaita maplans in the future yekuti kana zvinhu zvakadai anonzi mascenario chi mapping kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Uye tinoda kuona uroko rwezino. Tinoziva hedu kuti Lake Chwero inoonwa nekanzuru. Tinoda kuona uroko rwezino. Tinoda kuona uroko rwemacatchment councils anofall under zino pakugadzisa dambudziko iri. Uye zvekare tinoda kuona hurumende pamusoro mubudget rayo. Vamutulinwe recently vakatura budget ravo rekuti vagadzisa nyaya yemvura. Mari yavakapa kumatambudziko atikutanga nezvavo inosiririsa zviko. Budget rose remabhiriyoni ese wayo 2.7 pesende budget raising ndo yakangezwa kumvura.
Muzvina business vashanda padhamu iri kwengo yakareba vagari Stafford vaudza Studio 7 kuti kuzara kwejecha mudhamu kuri kukonzerwa nekurimwa kuri kuitwa mumatoro nedzimwe nzvimbo marare nenzvimbo dzakatenderedza kuta, uye zvakakosha kuti zvisaitwe kuti dhamu reChivero risaparare. Vati dhamu iri rangi rakadzika mamita 20 nemasere, asi pari zvino radzika mamita 10 nemasere chete sezvo razara jecha. Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti tsvina yakawanda iri kupinda muLake Chivero iri kukonzerwa nekanzuru yeHarare iyo iri kutadza kugadzirisa mapombi anotakura tsvina. Nyanzvi idzi dzinoti kuendeswa kwetsvina isina kiswa mishonga inodzora ukasha wetsvina munzizi dzakaita semukuisi nemanyame kuri kuwedzera ukipa kwemvura yemuLake Chivero. Makore apfuura kanzuru yeHarare yaiwanikwa nematare edzimhosva iine mhosva yekudira sewage muna mukuisi isina kucheneswa sezvinodiwa nemutemo. Nyanzvi mukuvakwa kwemaguta dzinoti guta reHarare rakavakirwa panzvimbo isina kunaka sezvo riri munzvimbo inofamba nemvura inopinda muLake Chivero, izvo zvinoita kuti mvura iyi isvibe zvakanyanya. Pari zvino guta reHarare rinoda mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora semari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwedzi wega wega. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika, nhasi dzaita musangano navana chiremba vari kuramwa mabasa kekutanga kubva zvakatanga vana chiremba ava kuratidzira musi wa 1 zvita gore rapera. Vamwe vana chiremba vakuru kana kuti maregistrar nemaconsultants vange vachimboendawo kumabasa munguva dzapfuura vatangawo kuramwa mabasa nhasi. Vanhu vakawanda munyika vanoti varwere vari kurasikirwa neupenyu vari kumba nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzoka kubva kuzororo nezuro kuti vazobatana nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga kuedza kugadzirisa dambudziko rekuramwa mabasa kwavana chiremba iri. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda kuti vaMnangagwa vakadzoka kubasa kuzobatsira kudzimura moto.
Mutungamiriri wenyika akadzoka kuZimbabwe House nezuro kubva kumusha, vanga vari kumusha paNyuwere. Manheru acting president vakaenda nemamwe matop government officials kunoita meeting navo maererano nezviitiko zviri kuitika munyaya yezveutano. Vakatipa statement yavakatiti taurirai mhomho yeZimbabwe kuti ndadimbudzira zororo rangu kuti ndive ndidzoke nditsigire vakafanondimiririra pachigaro choutungamiriri wenyika vaChiwenga.
Nezuro vaChiwenga vainge vambodyawo marasha vachiti vana chiremba ava vanofanira kudzokera kumabasa. Ngatinzwei zvavakataura kubva padande mutande reTwitter rebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
By going against the Hippocratic oath, the striking doctors have shown their callous insensitivity to human life, pain and suffering. Government will not allow any demonstrations at medical facilities.
Pamhiko inotorwa navana chiremba nebasa ravanoita, havafaniri kuramwa mabasa vachisiya varwere vachifa. Vana chiremba ava varatidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu uye hurumende haisi kuzova badara nemadhora ekuAmerica nekuti haidinde mari.
Nasi ofisi yavamunangagwa yabva yaita musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri veZimbabwe Hospital Doctors Association vachitungamirwa naDr. Elias Muzoremba vachinzwa zvichemo zvavana chiremba ava. Vana chiremba ava mutsamba yavo kuvatori venhau vati vaudza ofisi yemutungamiri wenyika kuti iri kuudzwa zvisirizvo nebhodhi rinofanira kugadzirisa zvichemo zvavo reHealth Services Board. Hatina kukwanisa kuunzwa divi reHealth Services Board panyaya iyi. Vana chiremba ava vanotiwo vari kuda kuti hurumende igadzirise nyaya yekushomeka kwemishonga muzvipatara nezvimwe zvikwanisiro uye kuti vapiwe mari dzavanotambira nemadhora ekuAmerica sezvo mari dzavari kupiwa dzemaRTGS dzisisina simba. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vaudza Studio 7 kuti hurumende haikwanise kubhadhara mari iyi zvachose nemamiriro akaita zvino.
Hurumende kana makambanizi kana ani nani havana capacity yekubhadhara vashandi nemaUS zvaiitwa panguva ya2009 kusvika 2013.
Tabvunzawo Dr. Mugano kuti sezvo makambani mamwe ave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica pazvinhu zvavanotengesa, pangaitwa sei kugadzirisa mari dziri kutambirwa navana chiremba?
Deno tiri kuda kutaura mamiro akaita economics. Tichiona kuti marate akamira semublack market. Tichida kudzorera simba remari kubva piranga riri. Mari inofanira kuwedzwa by 4 times. Saka munhu aitambira 400 rand, afanira kutambira 1.6. Ndiyo kuti akada kunotenga maUS mublack market anokwanisa kutenga 400 US.
Vakawanda munyika vari kuchema-chemawo kuti makadhi emahealth insurance haasi kushanda, uye pakutenga mishonga kumafamasi vari kunzi vauye nemadhora ekuAmerica zvapa kuti vangogume vogara kumba vachirwara.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na5 PM, musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuDemocratic Republic of Congo yavhara kushandiswa kwemadande mutande pamwe nekutumirwa kwemashoko pachishandiswa nhare mbozha munyika yose. Izvi zvapinda muzuva repiri nhasi panguva iyo vanhu vemunyika iyi vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemunyika iyi. Mapato anopikisa 22 muSudan pamwe nemasangano akazvimirira ari kukurudzira mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir kuti vasiye basa uye kuendesa masimba kukanzuro inofanoumba hurumende iyo inozotara zuva resarudzo.
sangano re Confederation of African Football kana kuti CAF rinoti Mohamed Salah, Sadio Mane na Pierre-Emerick Aubameyang vasarudzwa zvakare kuti vakwikwidze mukombe wemutambi akatamba zvinonwisa mvura muAfrica yose. Vatatu ava vakakwikwidzana zvakare gore rapera. Takatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya musi wa 8 ndira. Vabereki vazhinji vari kutadza kuwana mari yechikoro, mbatya dzevana vechikoro, mabhuku nezvimwe zvinodiwa sezvo mitengo yezvinhu zvese izvi yakwira zvakanyanya. Mitengo yezvinhu iri kukwira panguva iyo vanhu vakawanda vasina mabasa uye vane mabasa vachitambira mari dzavanoti hadzisi kuvakwanira. Izvi zviri kuita kuti vanhu vakawanda munyika vatsvage rubatsiro rwemari kuapa neshamwari dziri kunze kwenyika sezvo vanhu vari kuomerwa neupenyu muZimbabwe. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zviri kuremerwa zvikuru nekuchema-chema kuri kuitwa nehama pamusoro pemari dzechikoro. Mumwe wavo vari kunze kwenyika anodzidzisa kuLouis Trichard kuSouth Africa, amai Alma Mapfumo, vanoti upenyu hwavo hauchanakidze nepamusoro pedambudziko rakatarisana nevana vechikoro kuZimbabwe.
Chinondishamisa ndechekuti vana vazhinji vakasaende kuchikoro sezvatenge tichiita isusu, saka zviri kunchinodinesa kuti saka kana vasingachaendi kuchikoro upenyu hwevana huchazovei, endi zviri kuzama kubva kuti zvichienda kupi.
Semunhu anogara nokushanda kunze kweZimbabwe, munoremerwa zvakadini nokubatsira vana vechikoro kuZimbabwe?
Zvinototiremera nokuti unongonzwa kuti mwana haana bhilo, haana bhuku, haana kuenda kuchikoro, haana kubhadhara fees. Saka unobva watanga kuona kuti zvinondoita sei kuti mari yacho iende, nokuti zvere kuti utumire futi zvinhu zvacho. Vaunenge uchitumira navo vanochaja mari yakawanda, saka zvinobva zvatotiomirawo nesu zvakare.
Ko vamwe vamunoziva vane dambudziko rakadariwo here?
Ah, vakatowanda kana tichitosangana munoumu. Nyaya ndiyo imwe chete tichitaura, nyaya yakangofanana nayo yekuti tiri kuchemerwa nevari kumusha kuti vana havasi kuenda kuchikora, havana zvekushandisa, steshonari iri kudhura, fizi iri haisi kuwanikwa futi. Izvi zvakatooma chokwadi kana tichitotsvaka nechitotoshaya kuti hameno kuda zvotongoda kuti dai vanhu vaona zvekuita ikoko kuti zvichigadzirisiki. Kana vaine maitiro avangaita kuti zvinhu zvichinje zvidzokere kwazvinofanirwa kuva, nokuti kana zvakadai zviri kutonyera mugomba chaimo chaimo zvino.
Kuvana vaye vari kudzidza kunze kweZimbabwe vari kudzivawo here kuneska kuri kuita vamwe vana vechikoro kuZimbabwe uku?
Vari kutoomerwa hona, zviri kutovaafektavo naivo imewe.
Aho vanga vari amai Alma Mapfumo vanodzidzisa kuSouth Africa, vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa kukare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, chimwe chivarwa cheZimbabwe chinoita zveugweta kuOregon muno muAmerica vatapiwa Kapurura vaudzawo Tanonoka Wande kuti vari kuremerwawo zvikuru nezviri kuitika kuvana vemhuri yavo muZimbabwe, vachiti hurumende inofanira kugadzirisa dambudziko iri.
Dambudziko rekubatsira vanhu vari kumba riri kuwanikwa nguva dzakawanda, asi sekuona kwangu vapa mhosva nekuti zviri kuwanikwa munyika imomo zvakaoma. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kudawo zvinhu zvakanaka kuti vana vavo vabudirire vaendewo kuchikoro, sezvo ndonzira chimwe chete chete inokwanisa kuita kuti upenyu hwavo hushanduke.
Zvinokubatai sei izvi? Zvinokuafektai sei imi muri kunze muchiona zvakadai zvichiitika?
Handingadye zvinhu zvinotapira ndichidya makeke vamuwangu vasina kana chekubata. Hazvinakidze pachivanhu chedu. Tinoti isusu kubudirira kwangu, kubudirira kwedzinza rose nekubudirira kwevanhu vandakakura navo, saka handingafare ndichipembera makeke nezvinhu zvinotapira vamuwangu vachifa nenzara. Hazvinakidze, saka ndinotowanikwa ndichicheuka chete.
Fundo yacho inoenderana here nemari dzinodiwa idzi?
Fundo yaakuda kutoongororwa patsva, haichaenderana nemari dzavaakutaura nokuti vari kutaura mari dzinodhura dzepamusoro, asi fundo yacho hazvichaenderana neizvozvo. Nekudaro hurumende inofanira kuenda mberi nekuongorora kuti mari dziri kubhadharwa dziri kuenderana here nedzidzo yavari kupa, sezvo iye zvino vaakutochishandisa chikoro kuita kunge makambani kuti vatoita mari nazvo kubva kupera kwegore.
Chii chamungade kuona chichiitwa kuti nyaya yezvedzidzo zvive nani zvikurisire panyaya dzemari idzi?
Hurumende ngaipindire ionewo kuti dzidzo yacho ine mari yacho iri kuenderana here mabuku nemari dzinopiwa maticha acho nemari dziri kubhadharwa nevana nepavanogara nezvavanodya zviri kuenderana here nemari idzi.
Avo vanga vari chisvarwa chezimbabwe chinogara kuoregon muno muamerica vatapiwa kapurura vachitaura vari parunare kuoregon kwakare natanonoka wande westudio 7. Nengo MDC inomirira Mutasa South mudare paramende vari Gaitsunga vanoti basa regumirira vanhu venharaunda yavo riri kuvatemesa musoro sezvo zvinodiwa nevanhu ava zvakawandisa zvikuru. Loida Moyo anozvipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vaita musangano nevagari ava vatsunga vati zvingave nyore kuita basa ravo kana paine mari inotenga kwete zviripo pari zvino zvekuti mabhondi emuZimbabwe akaenderana nedhora rekuAmerica. Vatsunga vati vanhu vavanomiririra vanoda kuti pave nehofisi yaMP kuitira kuti vange vaine zvekusvitsa zvichemo zvavo.
Chekutanga ndechekuti matambudziko anowanikwa nevanhu vemutasa South akasiyana siyana maringe nenzvimbo dzavari, nekuti tine vari mumasababa, tine vari kumarokishini, tine vari munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, tine vari kumaprasi, tine vari kuminda mirefu, tine vari kumacommunal areas ataiti mareserva. So zvinodiwa ikoko zvakasiyana siyana, so kuti tizvibatanidze kamwe chete zvinotinetsei, ndo rimwe dambudziko iroro. Asi kuburikidza nekutaura nevanhu vanobva munzvimbo idzodzo tinogona kuenda mberi. Chechipiri inyaya mari. Kana dai tiwane mari yatinowana kuti tishandise mumabasa ebudiriro, iri kunzi $1 rekuAmerica rakaenzana ne $1 bond note, zvinova zvisingashandi kana takazvitarisa pari zvino.
Vatsunga vati vagari venharaunda dzekumapurazi ePenhalonga uye nekumigodhi yeRed Wing Mine vanoda kuvakirwa mabhiriji ekuti vana vakwanise kuyambuka zvakanaka vachienda kuzvikoro uye madzimai achienda kuzvipatara. Vatsunga vati zvakare kumuchena kumutasa South kunodiwa kuvakwa kiriniki senzira yekuderedza mufambo wekuenda kuchipatara cheSt Augustine's Mission patsambe. Mumiriri wemutasa South anoti chimwe chiri kuvatemesa musoro inyaya yekushaya hofisi yekushandira kana vari munharaunda. Vatsunga vati zvinhu zvakanyanya kusamira nemazvo pakuti imwe mari yebudiriro yeConstituency Development Fund yegore richangopera iri inoita zviuru makumi mashanu emadhora yekushandisa mumamwe mabasa ebudiriro haina kutorwa kuparamende nevaimbove mumiriri wenzvimbo iyi Muzvare Irene Zindi nechikonzero chavasingazivi pari zvino. Muzvare Zindi atina kwanisa kuvabata kuti tinzwe kuti mari iyi haina kutorwa kuparamende kuti ibatsire nharaunda sei. Vagari vemutasa South inobatanidza masababha eguta remutare anoti Greenside, Darlington, Palmerston nekumisha inogara veruzhinji ekuchikanga vari kuchema nenyaya yekushungurudzwa kumuganhu wenyika. Amai Monica Mapindu mumwe wevari kuchema nenyaya iyi.
Border post zvinhu zvakanzi ngazvipinde, raisi rako munhu, mafuta ako munhu, grocery zvinhu zviri kunetsa. MP tibatsireiwo. Wanhu weagriculture wakuita basa rezimura. Agriculture yakuita basa rezimura nemapurisa. Mapurisa iwo andataura anofanira kunga ari kuita patrol mumastreet mumalocation umu wakuita basa rekutorera vanhu mari dzavo pai kuboda. Zimura anenge andi clear ati chiendai nemafuta enyu, asi ndikana ndakusvika pane munhu weagriculture wakutendawo badhara $5. Kana usina $5 iye haina receipt, anotora $5 iye samuhomwe make. Saka hatichazivi maquantities ari kudikanwa kunzi anofanirwa kudarika paboda. Ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 20 liters here kana kuti ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 5 liters. Totaurwa ndonatsoziva kuti kana ndapinda mumanika kutenga mafuta angu.
Amai ava vanoti chimwe chiri kunetsa vari kushayikwa kwemagetsi emumigwagwa izvozvo pakuti mbavha dziuye usiku sezvo kunenge kuine rima.
Ndogona kufamba 12 midnight. Kudhara taifamba 12 midnight tichitoziva kuti tosangana nemupurisa murodhi. Dzimwe dzenguva kana wakatakura kana TV mupurisa aiti kubvunza kuti waionepi, iunze kunoenda kotora risiti kumba kwako zotora chinyi TV yako, but hakusisina. Saka dai matibatsirawo kuti pakaitwa patrol yemapurisa chero maglobe aya nematambo yamuri kutaura aya kuti muzoona kuti zvidamburweka kana paine mapurisa ari on duty ari kupatrol, hazvizoitiki zvakanyanya ba.
Vagari vanoda kuti MP wavo ange achiwanikwa nguva zhinji munzvimbo dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mashoko achangotambira anoti kambani yeDelta yazivisa kuti yave kutengesa kokokora nezvimwe zvinwiwa nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zviri kuiomera. Asi iko zvino regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri pazuva regoredzva.
Makadini makadini veStudio 7, aiwa tinosimba, muri kutaura namadzibaba Brahma ndiri Eastern Cape. Toda kumhorosawo mudzimai wangu maCherity. Ndomhorosa maitanya Chikwana vaChikwana, tatinda Tanya nhasi kuri hendi ndichitaiwa kurira zvirongwa zvamunotipa zvinodakadza, takapinda mugore idzva zvakanaka. Aiwa tinotenda veStudio 7 rambai muchitipakurira.
Mazuvai veStudio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose ichi. Uye tinokupai rutsigiro, tichikutendai nokutizivisa kwamunoita zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ini ndinoitawo Sebastian Nungwe, ndiri kuno kumasvingo kwamaranda. Tapinda hedu mugore idzva, tinoti makorokoto nyuye. Asi tapinda mugore idzva, zvinhu zvakaoma kuno kwatiri kwamaranda, zvinhu zvava kudhura. Zvinhu zvaoma zvekuti hamene kuti tichasvikepi. Saka zvava kutoda wese wechidiki anofanana neni toisa musoro pamwe chete toona kuti tingaita sei varume kuti nyika iendirire mberi. Nekuti patasvika tasvika pakaoma kuti unotosheya kana chokubata muzare zvakanaka.
Kwazivai vatipfenyuri veStudio 7, ndinokukwazisai mose, ndinoti rakadi goredzva. Da kukwazisawo mhuri yose kwaMatinyarare, kusanganisira baba vangu Steven Matinyarare. Ndokuda kukwazisa vose vanondiziya vari munyika yeZimbabwe. Ini ndinonzi Clive Mo Matinyarare, pari zvino ndiri muCape Town, South Africa. Tinongoti maZimbabweni zvino zvichanaka, asi hurumende ikasachinja hakuna kwazvinonaka. Asi chishuviro chedu kuti zvino zvinake.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutoro wakatakurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zviri kubatsira hama neshamwari dziri kumusha dziri kutadza kubhadharira vana mari dzechikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi semazuva ose kana kutitumirawo mashoko, tumirai kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Tinodzokorera zvakare namba idzi 001 202 465 0318. Kambonzwisa chete kubva kuna Thomas Hurricane Hugo mukanya mapfumo hanza una musoro chikomana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeHarare yoronga kugova mvura zvitevera kukundikana kwayo kuchenesa mvura inokwandira guta. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama mirinirongo muzvipatara zvitevera gakava riripo pakati pehurumende navana chiremba, vana chiremba vakuru vanga vari pabasa vachitangawo kuramwa mabasa nhasi. vakawanda votarisira rubatsiro kubva kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika sezvo vanhu vari muZimbabwe vave kuomerwa nezvinhu nenyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.